Manerakha nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kukadzi 1, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoradzika gamba renyika Kenneth Mabuya vachiti vanoona Zimbabwe ichisimukira munyaya dzezveupfumi gore rino. Mitengo yezvinhu zvekudya nezvimwe yotarisirwa kukwirazve zvakanyanya apo hurumende yadzosa mitero pane zvinotengwa kunze. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi eAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yadzosera zvakare mitero pane zvekudya zviri kutengwa kunze kwenyika zvinosanganisira shuga, mafuta ekubikisa, mupunga, upfu nezvimwe. Asi vamwe vari kuyambira kuti izvi zvichakonzera matambudziko kune vanhu vakawanda sezvo sangano reUnited Nations reWorld Food Program rakatozivisa kuti vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million vanoda kubatsirwa nezvekudya gore rino. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo mutulinxuve vakazivisa nezvedanho iri kuburikidza negwaro rehurumende reGovernment Gazette vachishandisa mutemo wechimbi chimbi kana kuti Statutory Instrument 10 ya2014. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development and Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vaudza Studio 7 kuti izvi zvichaita kuti mutengo yezvinhu ikwire.
Zvinhu zviri kugadzirwa muno tirikuona zviramba zvisvikiro zvakare nenyaya yekuti simba remari yemuno riramba richiderera. Saka zvinoita kuti maconsumers anga achirelya on kutenga zvinhu zviri kubva kune dzimwe nyika anenge akubhadhara mari yakati wandei.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanotiwo makambani muno ari kutadza kushanda zvakanaka nekuti ari kutsikirirwa nemitero yaari kubhadhariswa nehurumende.
Mari yacho yekutenga vanhu havana, vanhu vachangodhurirwa zvakare. Asi ivo vacho makambani muno anenge achingowedzerwa kustrugla nekuda kwematesti futi achingoriwo muno. Saka mapuraiza anoomera vanotenga, vanoprodyusa vachiwedzera kuomerwa.
Asi mukuru wesangano reBuy Zimbabwe vaAlois Burutsa vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende rakanaka chose.
Daita tisimudzosa juti iyoyo zvanga zvichizogumisira makambani muno maanyanya kutambudzira zvikuru zvanga zvichizokonzeresa kuti mamwe acho atovhara chaiko kana kuti production yavo itsikire. Tiri kuti vaitozopedzisira vamisa vamwani mabasa.
Gore rapera muzvinafundo nxuve vakati vainge vambobvisa mitero pane zvaitengwa kunze sezvo mabhizimisi munyika vainge voramba vachikwidza mitengo. Vemabhizimisi vaitiwo vainge voomerwa kugadzira zvimwe zvinhu izvi nekushaya mari yekunze uye kudzimwa dzimwa kwemagetsi. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira mabhizimisi makuru munyika reConfederation of Zimbabwe Industries Vakurai Macheza vanoti havo iko zvino hapachisina chikonzero chekuti Zimbabwe itenge zvinhu izvi kunze kwenyika nekuti zvese zvave kuwanikwa.
Tinotori nekapasiti yakawandisa mukatiita ningatora pamusoro peshuga. Shuga tine kapasiti yakawandisa kuproduce shuga muno muZimbabwe. Saka hatione donzo rokuti dei kutiunza shuga kubva wakunyigunzu kwenyika.
Asiva nongoro anyaze ufumi vachishanda nesangano Center for Disability and Development vamasimba kucheravano team pane kuwandirana pakati pema business nehurumende. Izvo zvinoita kuti hurumende ipote chitoro matano anoita sekuti anodzvinyirira mabhizimisi emuno.
Mukatarisisa muchaona kuti kudzorerwa kwaita juti pamabasic commodities vanhu vanovagadzira vanenge vakachema chema kuti kwane zvinhu zvakachipa zviri kuuya zvichibva kunze kweZimbabwe. Asi muchaona kuti mitengo haidziki nekuda kweunyire wemabhizinesi. Saka handisi kuona danho iri richinyanya kushandura.
Vamacheza navaburusa vati danho ratorwa nehurumende richawandisa vanhu vakawanda mabasa sezvo makambani emuno achavandudza kushanda kwavo kubva pazvikamu 60 kubva muzana pari zvino kuenda pazvikamu zviri pamusoro. Asi vakawanda vanongorora nyaya dzezveupfumi vanoti vanhu munyika vachatonyanya kuomerwa nezvinhu. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti zvinhu zvakatiomera mushandi.
Iye zvino vakawanda I think vari kuita machallenges nekuti masararezi anga asati ajustwa asati abatwa-batwa.
Mitengo yezvinhu iri kutarisirwa kukwira zvakanyanya nekuda kwemimwe mitero yakadzikwa navanxuve uye wekushaya simba kwedhora remunyika. Pamukoto panowanikwa dhora rekuamerica nyore nyore, madhora zviri 10 emunyika ari kutenga dhora rekuamerica rimwe chete kana kuti $17,000 to $1. Asi kumabhanga dhora rekuamerica rinotengwa nemadhora anodarika zviri 10 kana kuti $1 to $10,000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vati gore rino ra 2024 vanoona nyika ichiwedzera kusimukira munyaya dzezveupfumi. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuti tinotenda maruva tadya chakata. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nhasi kumarindai Hiroseka muHarare, uko vanga vachiradzika gamba renyika Kenneth Okeny Constantine Mabuya, vaMnangagwa vati gore rino riri kuratidza kuti Zimbabwe icharamba ichibudirira.
Individually and collectively, we shoulder the responsibility to develop, modernize.
Tisu pachedu tine basa rekuti nyika ibudirire, ifambidzane nedzimwe nyika uye tisimudzire maindustry. Gore ra 2024 igore rekuwedzera budiriro yenyika.
Vatiwo vakadzoka kumusangano weItaly Africa Summit nezuro vachiti chinangwa chavo ndechekusimbaradza ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika zvinozosimudzira upfumi hwenyika. VaMnangagwa nevamwe muhurumende yavo vakatemerwa zvirango nehurumende yeAmerica, nyika dziri mugungano reEurope Open Union nedzimwe vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Amai Spiwe Fuzan avo vanga vabva kumusha weEpworth vauyawo kumarinda kuzochema vamabuya vati utungamiriri wavaMnangagwa huri kuunza budiriro.
Zvinochinjira zvakatowandisa zvokuti iye zvino vagara vakatotanga kutara nokuti tikatarisa iye zvino mugwagwa wemasvingo mugwagwa watonakidza wakutofamba mota totarisa zvibhorani zvavatoita musha zvibhorani zvakatowandisa. Saka so tiri kutarisira kuti 2024 kuchava neshanduko yakatokurisisa.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vakamboshanda kubazi rezvemari vamasimba manyanya vati muromo hauzarirwi nerwizi.
Ikwe zvinezvi tatarisana nemitero yatisinganzwisise upenyu hwedu hwaminyama nemitero nematoll gate fees nezvimwe zvakawanda zviri kuita kuti income yekupinda mumaoko iri kupinda mumba inge iri diki. Vakaita economics vanonyatsoziva kuti kana mukawanza mitero paincome demand inoitwa restricted. Saka kana demand ichinge yaita restricted, economic growth inobva kuikonomi haife yakabudirira kana muchinyima vanhu mari yavanofanirwa kuseenzesa kuenda nayo kumusika. Saka ikwe zvine izvi upenyu hwakaomera maZimbabwe akawanda.
VaMnangagwa vatiwo shuviro yehurumende yavo ndeyekubatanidza vana veZimbabwe kuburikidza nekugadzirisa nyaya yeguku rahundi.
Presently, the Second Republic is driving the efforts
to find closure and healing.
Pare zvino hurumende yeSecond Republic iri kushanda nekutungamirira kuti tiwane kupodzwa kwemavanga ezvakaitika tichangowana kuzvitonga kuzere kuburikidza nenzira dzakawanda kusanganisira zvirongwa zviri kuitwa nemadzimambo nematunhu. Tiri kugadzira nyaya yegukura hundi.
Munguva yegukura hundi kutanga muna 1983 mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakaurayiwa kumatebelele neMidlands nemauto e5th Brigade vachipomerwa mhosva yekuda kupandukira hurumende. Asi vanhu vemunzvimbo idzi vanoti vanhu vakawanda vanhuwo zvavo, kwete zvaitaurwa nehurumende zvekuti yairwisa vainge vaipandukira. Vamunangagwa vari kushanda nemadzishe pari zvino kuti vatsvage nzira dzekugadzirisa nyaya yegukura hundi mushure mekunge hurumende yapedza makore isingadi kugadzirisa zvichemo zvevanhu. Murongi wemabasa muNational Transitional Justice Working Group vaFortune Kuhudzewe vanoti havawirirane nekuti vamunangagwa vangatungamirira kugadzirisa nyaya dzegukura hundi.
Nekuti tinoziva kuti ivo ndivo vanga vari mukuru wemauto A5 Brigade akatumwa kunoita zvegukura hundi. Kuti vazouya futi vachiti ndivo vaakuda kutungamira nyaya iyoyo kwatiri zvinoita kunge bhinya roda kubvisa mwana wemvana madziwa.
Vamunangagwa vatiwo hurumende yavo iri mushishi yekurwisa chirwere chekorera chakatanga kupararira munyika gore rapera. Vatiwo Zimbabwe yarasikirwa zvakanyanya nekufa kwavamavuya avo vavati vakashanda zvinofadza kubva mukurwa hondo yerusununguko nekuva nhengo yeZimbabwe Defence Forces. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere chekorera munyika huri kuramba huchiwedzera. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vamwe vanhu vaviri vakafa kumasvingo nekumashonaland west, zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi hwasvika pamazana mana nemakumi masere nevanomwe, kana kuti 487 kubva zvatanga kupararira korera gore rapera. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru makumi maviri nechimwe, kana kuti 21,000. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambirawo vanhu kuti vangwarire kutapurirwa chirwere ichi apo vanenge vachivhota nemusi wemugovera musarudzo dzemabielections mumatunhu matanhatu emunyika. Sangano reWorld Health Organization rakatoyambira kuti vanhu vasaungana vakawanda sezvo zvichigona kuti vatapurirane chirwere chekorera. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga akatanga nekuvabvunza nezvekuungana kwevanhu pakuvhota munguva yekorera.
Korera inokwanisa kupararira nenyaya yemabielections iwayo ari kuitwa kana pakasaitwa matanho akakwana ekuti vanhu vasaparadzira korera pavari kuita mabielections. Nokuti panoungana vanhu, nyaya dzeutsanana nezvimwe zvakadaro dzinenge dziri very important, especially kana kwaita maoutbreak. So ideally magatherings akaita seiwaya yamabielections, if there are things that could be avoided, that would be better.
Vanhu vachaenda kunovhota ndezvipi zvamanga vakurudzira kuti vange vachiita kuti vazvidzivirire?
Vanhu ngavaite matanho ekuchengetedza utsanana, zvinoreva kuti kana vachimwa mvura nezvimwe zvakadaro pamagungano iwaya emabielections, ngava make sure kuti mvura iyoyo inenge iri mvura yakachena yakaboiliswa, vachigeza maoko nokushandisa zvimbuzi. Kana vatenga zvinhu zvakaita semichero ikoko kwavanenge vari, nokuti vamwe vanenge voita nzara nenyota, ngava make sure kuti mamichero iyoyo iri kugezwa nemvura yakaboiliswa yakadziiswa. Kana kusangodya chikafu-kafu chinenge chiri kushewa nevanhu ipapo pamabielections, ndo zvimwe chatinganyakurudzira kuti utsanana, munhu anofanira kunge achifunga kuti korera iriko, uye munhu aari kudhila naye anokwanisa kunge ane korera. Saka tofanira kuita mamesures akati wandei kuti tidzivirire kupararira kwekorera paweekend ipapapo.
Tiri kuona zvekare hurumende yatanga kubaya vanhu nhomba yekudzivirira korera Izvi munozviona sei?
Chirongwa chakanaka chaicho kuti vanhu vawane nhomba yekorera, and dei yatokurumidza kupuwa vanhu vese muZimbabwe kuitira kuti tidzivirire kuramba vanhu vachibata chirwere. Asi zvandingataura ndezvekuti it's a short to medium term solution. Long term solution ndeyekuti titoparadza cholera zvamuchose, and zvinosanganisira kumeka sure kuti vanhu vari kuwana mvura yakachena nguva dzese mumaguta nekumaruwa. Saka it's a program iri very pertinent inofanira kuitwa nehurumende. Tangachifunga nyaya yekuti ngakuitwe matask force akaita sana cholera task force anotarisa the short term and the long term measures anofanira kutorwa nenyika kuti cholera chinge chiri chirwere chatisingarambe chiwanikwa chichipararira muZimbabwe.
Nyanzvi munyaradzo zveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunhare ku North Carolina muno muAmerica naTaboka Ncube weStudio 7.
Tine urombo kwekuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukadzi tinenge tisasati fenyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona Ndebele. Zvinotanga na7 manheru, tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel inoti nhasi yaenderera mberi nekubhomba dzimwe nzvimbo muGaza Strip uye muKhan Yunis. Izvi zviri kuuya apo dzimwe nyika dziri kuedza kuti Hamas itambire chibvumirano chekumbomisa hondo kwenguva pfupi. Izvi zvinotevera chibvumirano chakaitwa neIsrael, Qatar neEgypt kuti hondo imbomiswe kwevhiki rimwe chete kuti vasungwa vari muGaza neIsrael vasunungurwe. Mutungamiri weHamas vaIsmail Haniyeh vari kutarisirwa muEgypt kuti vape divi rechikwata chavo pachibvumirano ichi. Asi Hamas yakataura kare kuti inoda kuti Israel iburitse mauto ayo ose muGaza hondo yemiswa zvachose. Mutauriri wezvekudzivirirwa kwenyika kumuzinda weWhite House muAmerica vaJohn Kirby vati chinangwa cheAmerica ndechekuti hondo yemiswe kwenguva yakareba kudarika iri muchibvumirano chiri kutaurwa pari zvino. Vamwe vanongorora zvematengerwo enyika vanoti havaone zvinhu zvichizogadzikana zvakare mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC kubva zvakabuda mubato iri vaive mutungamiri waro vaNelson Chamisa svondo rapera vachiti rakanga rapindwa nemakonye akadyarwa nezanoPF kuti arifukute kusvika raparara. Kubva zvaenda vachamisa mubato iri mabuda mapoka maviri ari kuti ndiwo ari kutungamira, uye dzimwe nhengo dzebato iri dzakambenge dzichinzi hadzina zvigaro munguva yavachamisa dzave kubuda dzichiti dzine zvigaro zvadzakawana paCongress ya2019 kunyange hazvo dzakanga dzakanyarara munguva yose yakadzimwa zvigaro izvi navachamisa. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti uyu mucherechedzo wekuti nhengo dzakanga dzisina kusununguka pasi peutungamiri hwavachamisa. Vamwewo vachiti zvinoratidza kuti nhengo idzi dzine zvidikwa-dikwa zvekutungamira bato iri. Saka izvi zvichasiya papi remangwana reCCC. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vatawanda dzokora pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanoPF Dr. Masimba Mavhaza. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti vanoona sei danho redzimwe nhengo dzave kuti dzine zvigaro mubato reCCC.
Nyaya yenyonga-nyonga yamuri kutaura handisi kuiona. Nyaya yakataurwa naPresident Chamisa havana kumbopokana kana kuti kubwaira vachitaura zvavaitaura. Vakataura kuti vakusiya CCC vachinogadzirira zvinyowani zviri kuuya. Saka vana veZimbabwe vese vakamirira zvinyowani zviri kuuya. Takatarisira ndoziva kuti vamwe vanenge vachiti vachamisa vakazoitirei zvanga zvichifanirwa kutongodaro nenyaya yanga yaitwa nevatengesi nevanhu vezanupf. Zanupf yakapinda mubato reTriple C ikakonzeresa nyonga-nyonga isina kunaka, yekuti chero kushanda kwacho kwanga kwakutonetsa kuna President Tamisa. Saka vakaita muono wavo, ndivo vane muono wedu pachirungu inonzi visionary, ndo vakatakura vision yedu.
Dr. Mavaza, munoti nemamiro aita bato reTriple C tichiona kubva kwaita vachamisa, vamwe vaimbenge vaine zvigaro zvakava zvanzi hamuchisina zvigaro izvozvo mubato, vaakutanga kubuda pachena kuti vanobata zvigaro izvozvo vachitarisa kukongresi yavakaita 2019?
Ragara riringuva regaro ziva kuti vachamisa vaitonga nekumbunyikidza ende vaityisidzira vanhu mubato ravo. Saka pavakangofufumuka kubva chete, vose vaitya kutaura vaakutaura, vana Biti vanga vakanyarara vaakusimukawo. Weshman Nube akuda kutonga, Mukwananzi akabva kwanga akahwanda akatiwo ndiye akuda kutonga, vaHwende vaakuti aiwa vakuda kutona chigaro chabangu. Saka zvoratidza kuti nyonga-nyonga irimo, manyamamire nerongo ari kuitika muTriple C anoratidza kuti nguva yese iyi vanga vari poto yanga iri kufashaira pangobviswa chivharo chepoto iyi, aiwa mvura yakututumira yakufanza nepanze, nekuti munhu aivadzvinyirira anga akavatsika pahuro. Munoona kuti vachamisa iko zvinoizvi pavari ndofunga vanzwa nekuchema nekukungura kuti dai vadzokera kuTriple C, ndivo vakanyonganisa bato reTriple C hari nezanupf.
Vadzokora, takanzwa vamwe vachitaura kuti vakazoziva nezvekusiya chigaro kwavachamisa muTriple C kuburikidza nemasocial media. Zvinosiya papi vanhu vanga vari nhengo dzebato irori?
Ndinogara ndichitaura vajonga kuti kana tichitarisa nyaya iri kuitika muZimbabwe, tinofanira kutarisa kuti tiri kushanda nevanhu vakaita sei. Tiri kushanda nezanupf mhondi, tiri kushanda nezanupf inopindira munyaya dzemamwe mapoka, tiri kushanda nezanupf inosunga vanhu vasina mhosva sezvavakaita vajob scala, onai vakangobuda vachinzi havana mhosva. Tiri kushanda nehurumende isina basa nevanhu, isina basa kuti vanhu vanofanirwa kuwana kodzero dzavo. Tiri kushanda nehurumende isingatodi kunzwa munhu anopokana navo. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vari mumapato anopikisa vaite maitiro asingaonekwe chero nani kuti chii chiri kuitika pano, nekuti ZANUPF ikangoziva kuti uri kuronga chakati, uri kuita chakati, vanobva vamhanya mberi vonoisa zvipiringiso kupiringisa zvese zvinenge zvichirongwa. Saka zvanga zvakakosha ende zvagara zvakakosha kuti munhu uite zvinhu zvisingazikanwe.
Maita basa. Dr. Mavaza, vachamisa vari kunzi nevamwe mubato mavo havana kunyora tsamba yekuti vasiya bato, vanhu vakatongozvinzwawo madande mutande, munoti?
Chamisa agara sekutaura vanamboita kuti haakwanise kugarisana namwe zvakanaka. Mukomana uya wekuti kana kumombe wakaburana anotaura dzake achienda nadzo kumba kana kufudza ari pake ega. Mukaona kuti Triple C yatova bato rechipiri raakakumura achitiza kubva kuna MDC, MDCT neTriple C nevamwe akawanda wanda anenge achitokumura.
Vadzokora, mune tarisiro here yekuti vachamisa vaenda bato reCCC richaramba richienderera mberi nenyaya dzokusadik, uyewo sadik icharamba ichitambira bato reTriple C sezvainga ichiita vachamisa vachitungamira?
Nyaya yesadik, nyaya yelegitimacy yakagadziriswa navachamisa mukaverenga gwaro ravakanyora, rakanyatsotsanangura kuti hatisi kuzosiya nyaya yedu yekuti sarudzo dzakabirwa.
Avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vatawanda Dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kuna Dr. Masimba Mavaza vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANUPF vari parunhare kuBritain neStudio 7. Munhau dzemitambo, zvikwata zvenhabvu zvekuchamhembe kweAfrica zvinoti Angola, DRC neSouth Africa zvaita zvanga zvisingatarisirwe apo zvapinda mumakwata fainari eAfcon paine tarisiro yekuti zvingangotora mukombe. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Angola iri kusangana neNigeria nechishanu mumutambo uyo vakawanda muZimbabwe vari kutarisira uyezve vaine chivimbo kuti maantelopes ekuAngola aya anokunda. Angola ndiyo imwe zvikwata pamwe chete neSouth Africa zvekuchamhembe kweAfrica zvavemakota fainari emakundano enhabvu makuru muAfrica aya. Hapana aitarisira kuti Angola neSouth Africa dzichasvika mumakota fainari emakundano aya ayo aunganidza zvikwata makumi maviri nezvina. Kunyange hazvo Nigeria ichitarisirwa pamusorosoro munhabvu kudarika Angola zvakanyanya aimboridza pembe mupremier soccer league vasem hamandawana vanoti nhabvu yasanduka zvekuti hakusisina zvikwata zvinonzi zvidiki.
Bhora raitambwa kare nerako mazuva ano zvatisiyanei kuita bhora iye zvinezvi. Zvaiitika kare hazvichaitika iye zvino. Vanhu vese makoches vavandudza matambiro nemaitiro zvokuti zvinhu zvedu zvaakufamba zvakanaka.
Zvimwe zvikwata zvekuchamhembe kweAfrica zvaive kumakundano aya asi zvakabuda nechimbi chimbi eNamibia neZambia. Aimbotambira Dynamos Sam Muteneri anoti semaonero ake chimwe chezvikwata cheAngola kana South Africa chichatora mukombe uyu nenyaya yekubatana kwevatambi kwavakaita.
Like a fighting spirit ka die hard ndoka vanako. Unlike Orators vana Cameroon ine masters but look vari kupi zvese vanenda kumusha because hapana kakubatana ka fighting spirit kega hapana but South Africa Angola vanika kubatana.
Mongorori wemutambo wenhabvu vaCalvin Mawarire vanoti South Africa iri kutsika bhora zvinoshamisa.
Makundano eAfcon ari kutaridza kuti nhabvu iri kutambwa zvakanyanya kunyanyanyanya nyika dzimwe dzatanga tisina kutarisira sedzinobva kuchamhembe kweAfrica dziri kutaridza kuti dziri kusunda zvakanyanya. Takaona nezuro pakatatsurana chipata cheSouth Africa neMorocco akanga ari mangange chaiwo asi zvakatadza kuti South Africa inenge iri kuimprova zvakanyanya, iri kuchinja mutambiro wairi kuita ende iri kutotarisira kuenda mberi zvokuti tinogona kuiona ichipinda mumasemifinals.
Makundano eAfcon ari kupera musi wa11 kukadzi apo veruzhinji vari kutarisira kuti Angola kana South Africa dzichatora mukombe uyu asi aimbotambira Black Aces Davis Mbitso uyo anobva kumhuri inosanganisirawo John na Farai Mbitso anoti Mali ndiyo iri kutora mukombe uyu pasina ari kufungidzira.
Mali inogona kutozove nechanciwo yekuti vakwanise kutora mukombe weAfcon.
Mitambo yemakota fainari eAfcon yakamira seizvi: cheshanu Nigeria versus Angola, DR Congo versus Guinea, mugovera Mali versus Ivory Coast, Cape Verde versus South Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM nasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika zvichitevera kusiya utungamiri webato reCitizens Coalition for Change kwakaitwa navaNelson Chamisa nekubudiswa muusungwa kwavaJob Scala vaive mumiriri weZengeza West mudare reparamende. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana makutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vane tarisiro yekuti upfumi hwenyika huchakura gore rino. Mitengo yezvinhu yotarisirwa kukwira zvakare zvakanyanya apo hurumende yadzora mitero yakanyanya kunge yakabata nyaya dzezvekudya zvinobva kunze. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya muina Taboka Ncube.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.